dambudzigorini gari kuti hamuna zvipanga mazano. Dambudzigorini muZimbabwe ndiri ku leadership nekutongwa kunoitwa nyika. Saka the leadership question nekutongwa kunoitwa nyika inoda kuti vanhu vagare pasi vataurirane kuti nyika inotongwa sei, vanhu vanotaurirwa sei, vanotonga vanotonga sei, mitemo inoteedzerwa here, kodzero dzavo dzinoteedzerwa here, nokuti vanhu vese avo vaunganidzwa vavo mashamwari ezaanayo nevanhu vanozvibatanidza nezaanayo havasi vanokwanisa kuti nyika ingirembe ende nyika problem iri maise kuti economic nature ayo. The crisis yemuekonomi inobva mucrisis of governance. Saka tinoda kugadzirirwa kuti utongi hwacho hunombotaudzwa sei, sarudzo dzinoitwa sei, mauto anoshanda sei, nyika inotongwa sei. Ndo zvekuti kwai vanhu vakadzi nevarume autongi vachaadvisa munanga vano vachiti advisa kuti dii. Nyika haina problem yemaadvisors, ine problem yeutongi.
Asi tiri kunzwawo kuti vamwe vadomwa vari kuti vanga vasina kusumwa nekudaro vamwe vacho vaakuramba, munoona sei nyaya?
Hazvina basa izvo. Kana wangodomwa nezano zvinoreva kuti ndishamwari yezano. Kana wazokuona kuti hazviiti zvazvimwe zvinhu plus vamwe vanhu anyatsokuona ike nezi vanhu vakaponwa nehurumende Munangagwa haana kumbobuda kana achiratidza kuti anoshushikana. Ndiyo mukuru wemauto, ndiye purezidendi wenyika, ndiye commander in chief. Akati zii vanhu vachingoroverwa mumatsaga vakanyarara. Saka vamwe vacho ni vanhu vavangoona kuti hapana kana chinobuda ipapo. Vanozoona kuti bara riri kutorwa nehurumende yamunangagwa nemutevedzeri wavo vachiwenga yemhirishonga yekushandisa maagents estate yecorruption isingaperi vaidzinyikabe ndiye ari kurapta corruption iri kungoitwa. Vanoziva kuti mazita avo achatozobuda atosvipa zvachose kusvika murufu.